Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancis Town nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika mubotswana muna zita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano mubotswana Dr. Sepo Machacha vati nyika yavo ichabatsire kana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba vekuzimbabwe ava.
Hurumende
yebotswana yakatuma nhume kuzimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza botswana dzakafanana nezambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuzimbabwe. Vashanu vegumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr. Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi veutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr. Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura wemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
vatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachamakozimbabwe vachaaaaiemba
mutinoziva
kuti vana mazvikokota ava vachabatsira
nyikaiiwenemutano
hunoyevedza.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaure nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vamwari vacho kutofonera kombi yeforeign affairs ati diplomatic engagement kuti senzanyika zvoendaaastudio
7 nabunza divi rebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo gurukota rebazi rivafredrick sava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika ataenda pamhepo. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugadzirisa urongwa huri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko.
Vatiwo
panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakatsiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukana wekunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi wezveutano reBotswana Nurses Union rakazivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti wekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK. Asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Sagittarius Health Services Board Dr. Paulina Skosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.